Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 27 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakoti navanachiremba voronga kurangwa mabasa nemusi wechina nenyaya yemihoro. Vaimbo vagurukota rezvemari vatenda ibiti vanopiwa chirango panyaya yekuti vakatuka mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina. Muzvare mo Blessing Ali vakapondwa nenhengo yeZanu PF votarisirwa kuradzikwa mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemubazi rezveutano kuburikidza negungano ravo reHealth Apex Council vanoti vachakanda mapadza pasi kubva nemusi wechina svondo rino kana hurumende ikasavawedzera mari uye kuvapa zvikwanisiro. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 yakanyorwa kuHealth Services Commission vashandi vati mari yavari kutambira yave shoma nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika zvokuti kuenda kubasa ratove dambudziko. Sashigara we Health Services Commission, Dr. Chris Percy, waudza Studio 7 kuti vanga vakabatikana nebasa nekudaro vanga vasina kusununguka kutaura. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vatiwo vanga vari mumusangano. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varambawo vakamira nerekuti titaure naDr. Percy. Ngatinzwe hurukuro yaitwa navamujiri naIvan Zisininga weStudio 7.
Manje iyo, tavane pamwe wasingaziva ako, tavane Health Service Commission, yakaestablishwa, tavane makomishinazi na sekretari, na chairman, ne makomishinazi, saka ndivo vakurana zvese anga vamawelfare yevashandi, including oinini, ndivo employer manje, ivavo ndivo vamunotobata, asi dei yanga iri nyaya inonangana neministry, kana yati vaema employers, inini navo tangofana. Noto employee wa tese pamwe chete. Zvozo siyana hazvo kuti aya manesi ava ma support services asitoste nekitava ne commission. Like public service commission, kana health service commission, ina chairman, na secretary, nema commissioner.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare ne Studio 7. Vaimbo vegurukota rezvemari vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatenda ibiti nhasi vanzi nedare vabhadhare faindi yemadhora $300,000 ekuAmerica kana kugara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekutuka mumwe muzvinabhizimusi wekuRussia amai Tatiana Aleshina makore mana apfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate muHarare amai Vongai Guriro vatiwo vabiti havafanire kupara mhosva yakadai zvekare mumakore mashanu anotevera. Vabiti vatobhadhara mari iyi uye gweta ravo vaAlec Mchade Hama vati havana kufara nemutongo uyu uye mangwana chaiwo vari kukwira kudare repamusoro reHigh Court kunoupikisa.
Tiri taona kuti zvazvisina chikonzero chekuti zviwedzere nokuti kamhosva kavakapara kadiki diki. Kunzi watuka munhu ukamunongodzera nechigunwe saka zvotonzi hanzi munhu ngaaningirikini kana anogona kuriska kuindira kujeri kwe 6 months atina kufara na isu zvachose
amai alishina vanoti vanofara chose nomutongo wedare uyu vachiti unoita kuti madzimai emuZimbabwe azive kuti matare anoremekedza kodzero dzavo.
And I nothing to do personally with Ten Diabetes or anyone, but let him learn the good lessons. Respect women and respect not only women, everyone in this country.
Handina chekuita naTen Diabetes asi ndofunga dzauya anofanira kuremekedza vanhukadzi nevanhu vese munyika.
Shamwari, amai Alishina, amai Elizabeth Mucheche vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vange vachitarisira kuti vabiti vakandwe mutirongo.
Ndauya kuzotaurira dare repasi rose kuti zvaitwa naTen Diabetes zvanga zvisingamboda option of a fine.
Asi mumwe mutsigiri wavabiti ange ari mudare amai Agnes Togarepi vanoti havana kufara nemutongo uyu sezvo vabiti vasina kurova amai Alishina.
Mutongo pona asahuite kutotsikira munhu azvibude izvi tinodai nokutika mama godi akeptured vanenge vakatobhadharirwa mari futiwo mama majors zvacho ndosaka ndichiti kudaro nokuti munhu ngaane mari dake yebiti ndosaka wachidaro ndinotomirira iye yebiti nhasi ndiri pano.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vabiti vaomeserwa nekuti vamwe vakapara nyaya dzakakura kudarika yavabiti vakapiwa mutongo yakareruka.
Mari yakawanda bosi makiti dzakaita seassault chaotoona vanhu vachibhadhariswa $50. Iyi haina fisical assault, haina kukwadzwa munhu, haina kuita sei, haingasvike pa300 yakawandisa.
Muchuchusi vachafara chirambira vange vachida kuti vabiti vapiwe mutongo wakaomarara asi vamuchade hama vati vabiti igweta uye munhu anoita mabasa akanaka munharaunda yaanogara uye vakamboita gurukota rehurumende pamwe nekuva nhengo yeparamende zvekuti findi ndiyo inoenderana nemhosva yavakapara. Vabiti vanonzi muna 2020 vakatuka amai Alishina padare ramajistrate izvo zvakaita kuti vabvunduke zvakanyanya. Amai Alishina vakaudza dare kuti vakapindwa nekutya kukuru zvekuti vakamhanya kumuzinda wemiriri weRussia muZimbabwe ndokuzoenda kuchipatara uko vakanorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muzvare mo Blessing Ali vaive nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakapondwa nenhengo yeZANU PF Pius Jamba vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wa2 kurume. Jamba akatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Mutumbi wamuzvare Ali uri mumochari kubva muna 2022 sezvo hama dzavo dzanga dzichiti hadzisi kuzovaradzika kusvika gweta remhuri vaJob Scala vaburitswa mujeri rechikurubhi ravanga vaendeswa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana kusanganisira kupesvedzera mhirizhonga pavakapondwa. VaScala vakazoburitswa muusungwa zvopakuti urongwa hwekuradzikwa kwamuzvare Ali hutange zvakare. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, hanzvadzi yamuzvare Ali waWashington Ali vazivisa nezvekuradzikwa kwavo vakati hama neshamwari dzakasununguka kubatana navo pakuvaradzika. Vatendawo VaScala nekumira nemhuri yavo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisborne Malaya vanoti vari kuedza kutaurirana negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vabvise mutemo mutsva wekuti vanyorese zviri pamutemo kuZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kuitira kuti vabhadhare mitero. Vanenge vasina kunyoresa neZIMRA vanonzi vabhadhare mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% pane zvavanenge vachida kutenga. Muzvinafundo Ncube vanoti vakaisa mitero iyi sezvo hurumende isina kumwe kwekuwana mari yekuti iite mabasa ayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vamalaya.
Kuburikidza nemusangano wandakaita wakakokoredzwa neMinistry of Women's Affairs pano mabasa emaoko akasiyana siyana takawirira tikapa mashoko ezvatinofunga kuhurumende tikati nyaya yekuti vanhu varejistwe kuti vaite VAT tax clearance process iyoyo yakaoma zvikurusa asi chinokwaniswa nemunhu anotengesa mumugwagwa anogona kuwa anobhadhara mutero wakaringana pamwedzi wega wega semuenzaniso kuti munhu akanzi anobhadhara $5 pamwedzi opiwa rezinenzi yekuti anoshanda paari kushandira asingashungurudzwe nemapurisa ekanzuru kana nemapurisa enyika. Izvozvo ndozvo zvatakaona kuti zvinokwanisa kuitika zvakarongeka. Takakurukurawo nehurumende kati pavanoungana vachigara matare ekuisa mitemo yakafanana neiyoyi inonge ichida kuti vanhu vamabasa emaoko vawanikwe vachibatsira mukubudira kwenyika, ngavasvedzewo isusu vemapoka anomirira vanhu ava. Toisawo pfungwa dzedu maringe nezvatinonzwa. Pari zvino chimwe chatiri kuita, tiri kuedza kutonyoro matsamba ekukumbira hurukuro nemaministri ari kufambisa nyaya iyi kuti vabatsire kuti kushungurudzwa kukuitwa vanhu pari zvino kupere kushungurudzwa.
Mushure mekunyora tsamba idzi, pane zvamatimanzwa here kubva kuhurumende?
Tsamba idzi dzimwe tichitori munzira kunyora nekuti takange tichifunga kuti panogona kuita pundutso yekushandura pfungwa dzehurumende panguva ino, but tikuona kuti hapana pundutso. Asi tikutoona kuti kudzimwe nzvimbo makanzuru eko akatopiwa mandeti yekuti vatonyora matsamba ekuti havachada kuona vanhu vanotengesa mumigwagwa pamakona papi nepapi paitengeserwa vanhu vemabasa emaoko. Saka tiri mushishi yekuunganidza matsamba iwayo ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti patiri kunyora tsamba tiri kunyora tine umbowo hwezvatiri kuita kuti izvi ndozviri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune vanhu vari kuita mabasa ekutengesa.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vari parunare muHarare naMavlas Mhlanga nyaya weStudio 7. Apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika munyaya dzezveupfumi, vamwe vechidiki vanoti vave kushaya tariro neramangwana rakajeka sezvo vezvematongerwo enyika vanofanira kugadzirisa matambudziko aya vari kuita zvesimuka tienzane vachikandirana makobvu nematete. Vanopikisa vanonzi vari kutonyanyawo kuita izvi pane kuti vamanikidze hurumende kuzadzikisa zvayakavimbisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anoti mapato ezvematongerwo enyika anopikisa haana chinobatika chaanogona kupa vechidiki vemuZimbabwe ndivakudzai nyoka mugari wemuHarare.
Opposition political parties atina muZimbabwe, they lack vision, they lack strategy. Basa ravo nderekungoshora hurumende iripo vasingataure kana kuunzawo matangible solutions. These opposition political parties are really fighting. Ikangosimuka mbichana, they fight each other for power, for money, for whatever reasons. So, andione vachikwanisa kuzogona kuita hurumende iyo vachitadza kumaneja mapolitical parties avo chete.
Asi vechidiki ari mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanopokana nemuono wavanyoka uyu.
Hongu ichokwadi kuti iye zvinezvi tine mukana wakakurisisa wekugadzira hurumende inokwanisa kugadzirisa zviro zvevanhu. Nokuti katarisa vane usonchamisa vanga vari muinclusive government vakaita mashura nezviratidzo pavanga vari minista kuICT. Iye zvino izvi ndo vakatimiririra pasarudzo dzapfuura vakawina vakarova muNangagwa zvinotyisa. Uyezve tikatarisa vanhu vakakomberedza vachamisa tinoona vanhu vane madegrees kureva kuti nhasi chaiyo chaiyo tikatafoma hurumende, hurumende iyoyo inenge iri excellent.
Kutaura kuno chikamu chinoongorora mamiriro ezvinhu munyika cheZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT chinoti vechidiki vanoda kusvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana 47.1% havana mabasa. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uwandu hwevechidiki vanoda mabasa hwakakura kudarika zvinotaura ZIMSTAT uye zvinogona kusvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70%. Rumbidzai Mpofu, mudzimai wechidiki wemuHarare anotsigira bato reZANU PF, anotiwo mapato anopikisa ezvematongerwo enyika emuno angova mapfupa chete asina nyama.
Tikatarisa zvakaitika nezvichiri kuitika zvakare izvezvi, tinoona kuti hakuna danho rakambotorwa nemapolitical parties aya rinoratidza kuti aiwa vane zvavakamboita kuzama kuda kuburitsa ZANU PF mumuofisi.
Asi wechidiki Lennon Mazuru aimbove mutauriri wevechidiki musangano rinomirira kodzero dzevadzidzi reZimbabwe National Students Union anoti vechidiki havafaniri kuneta sezvo vari muhondo yekubvisa ZANU PF muutongi.
Chandino vimba nacho ni chandino tendera ndecho kuti Zimba ririmo vanhu chatino da kungeti nacho kuva neruzivo zvatino fanira kuti chiita nemaitiro asange tichiita kuti tigunge tichizobvisa Zanu PF muutongi hwechinyerere saka ndinoti kubviswa kweZanu PF kuri nyore uye kuchaitika tinoda kuramba tine muono umwe tinoda kuramba tichishandira pamwe.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vaimbo vemumwe vaitungamirira vechidiki mumapato ezvematongerwo enyika aipikisa reMDC nereMDC Alliance valove muchinoputsa vanoti zvinangwa zvavaive nazvo mumakore adarika zvasiyana nezvavako nhasi uno.
Kubata pamwe kana kuti kubatsira vechidiki kuti vange vachinzwisisa zvakakoshera kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika zvichinari kutarisa. Kumekashuwa kuti vechidiki vari kufarira uye vane mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika hapachisina ari kutora nguva yake kuzvitarisa nekuti vanhu vava bhizi kana kuti vava mushishi rekunetsanirana kuti ndiani mutungamiri, vanhu vava mushishi rekunetsanirana kuti ndiani anotora chipi, ndiani anosara akabata chipi, vechidiki vachisara vasina gwara.
Kunyange paine kusawirirana pakuti mapato anopikisa ezvematongerwo enyika achazokwanisa here kuwana simba rekurwisa Zanu PF achikunda, vechidiki vakawanda vanoti chidokwa dokwa chavo chekuti zvematongerwo enyika zvichachinja mararamiro avo chave kupera. Vamwe vechidiki vari kuchema chemawo nerekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuvawanisa mabasa vakakundikana, vave kukurudzirwa kuti vavandudze bumbiro remutemo kuti vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzevechidiki vanoti kurasa tariro hakubatsiri uye makata anoshura materu, naizvozvo vanofanira kuramba vakabatirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dze United Nations dziri muNairobi kuKenya, uko dziri kuziya nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe kubva kunyika dzakasiyana siyana vari kupinda musangano weUnited Nations Environment Assembly uyu. Musangano uyu uri kuziya nezvenzira dzingatorwe kuderedza matambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze, okonzera nzara, mafashamu nekusanaya kwemvura kwakanaka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vari kutarisira kuti pachaitwa chibvumirano chekumbomisa hondo muGaza svondo rinouya. Nyika dzakawanda dzemiddle east neAmerica dziri kupinda munhaurirano idzi. VaBiden vakataura mashoko aya vari kuNew York uko vaitsvaga mari yekuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino. Apo dora remunyika riri kuramba richishayiwa simba kana richienzaniswa nedora rekuAmerica, vagari pamwe nevanoongorora zveupfumi nevanoongorora zvemagariro evanhu akanaka vanoti matambudziko ati kutarisana neveruzhinji achatodarika ipapa sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Mumwe mugari wekwamurehwa mudunhu remashanaland east amaitendai mukombwe vanoti kwavagere mitengo yezvekudya iri kukwira kwese kumadhora emunyika pamwe nemadhora ekuAmerica.
Tukezishuga inenge zvinezvenge kutovawarira kuda kuenda mutri frawa neshuga neraise dzazvachinja mapraisi izvozvo mafuta aiwa achiri nani asati atsira mutengo.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice asi vachitaura vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kuita kuti veruzhinji vave nhapwa sezvo vakawanda vachiri kutambira mihoro yavo madhora emunyika.
Vanhu vari kutambura vakandemere nekuti vazhinji vachiri kuhora mabhondi, vari kuhora maUS vashomanene, saka tumabhondi itoto twauri kuhora twaakupinda ma20,000 rat ma18,000 rat uchada kuti uchinja kuti tuite maUS kuti uende kunotenga nato watu chinja paya uchaona kuti uchasarwa ne $50 chaiyo. kana kutoshomeka kupfuura ipapo zvino utatenga chii kuti mwedzi upere. Saka yangove nzara vakandemire muZimbabwe mane nzara.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti izvi zviri kuratidza kuti munyika zvino hazvichina kurongeka zvachose mune zveupfumi.
Zvinoratidza izvo kuti mapolisi atakatarisana nawo kutarisira multi-currency, takatarisira interchange auction, takatarisira zvinhu zvana gold bag digital currency nezvimwe zvakadaro zviri kutiratidza izvo kuti hazvisi kushanda. So taitotarisirawo kuti dai vehurumende vakasika kugadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende pamwe nebhanga guru renyika vari kurwisa siku nesikati kuti dhora remunyika ringe richigadzikana zvinozoitawo kuti mitengo yezvinhu igadzikane.
Hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa nekuti Zimbabwean dollar ndiyo mari yedu. Zimbabwean dollar ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya kunyanya vakuru bhanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo. Saka vari kurwisa zvakanyanya chanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira anytime from now.
Nhasi dhora rekuAmerica kumabhanga nezvitoro ranga richitengeswa nemadhora emunyika zviuru gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 1 US dollar equals to 14,320 Zimbabwe dollars. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica ranga richiita madhora emunyika zviuru gumi nemazana mashanu kana kuti 1 US dollar is to 18,000 Zimbabwe dollar kusvika kuzviuru makumi maviri kana 20,000 Zimbabwe dollars. Nhasi mutengo werofu rechingwa wanga uri pamadhora ari pakati pezviuru gumi nezvinomwe kusvika kuzviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matatu kuchitiwo tsapo yehupfu inorema makirogiramu gumi yanga iri pa US $6.50 kana kuti $114,237. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa kuMichigan nemapato makuru munyika anoti remaDemocrats neremaRepublicans. Vari kutarisirwa kukunda kumaDemocrats ndava Joe Biden uye vaDonald Trump kumaRepublicans. Asi mapato maviri aya ane matambudziko aakatarisana navo musarudzo idzi. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Sarudzo yekuMichigan iri kuitwa nhasi isarudzo yakakosha zvikuru kwazvo nekuti Michigan ndoimwe yeanonzi maswing states, kureva kuti mastates kana kuti matunhu asina divi raanonzi iri ndora akanyanyourerekera kana kuti haasiri anonzi vanovhotera maDemocrats chete kana kuti vanovhotera maRepublicans chete. Dunhu reMichigan idunhu rakakosha zvikuru kwazvo kunyanya kumaDemocrats nekuti kune vanhu vechiMoslem vakati wandei ava vari kunyunyuta nekugunununa nenyaya yekurwiswa kweGaza neIsrael.
Dr. Guni, vechiMoslem vari mudunhu reMichigan iri vari kuti kuna vaBiden?
Vari kutiwo vaJoe Biden nehurumende yavo vari kutopesvedzera nekuramba vachikuchidzira moto wekuurayiwa kwevanhu vechiPalestine kuri kuitwa nemauto eIsrael. Vari kuti ivo mari dzemaAmerica kana taxpayers money iri kushandiswa kutumira zvombo kuIsrael iri kuponda vana vasina mhosva nemadzimai vasina mhosva, vanhu vachishungurudzwa nokuurayiwa zuva nezuva, kuurayiwa kwemarudzi kuya kwatinoti genocide pachirungu.
Sei iro dunhu reMichigan richikosha kudai, Dr. Guni?
VaBiden vakasawina Michigan muna November havatore upresident. Saka idunhu rakakosha zvikuru kwazvo, ndeimwe yemaswing states iyo yatiri kutaura kuti kana vaJoe Biden vakatadza kuwina Michigan muna November panoitwa sarudzo yapresident, vanenge vatorusa upresident. Ndosaka muri kuona vachitumira nhume kuenda kunotaura nevatungamiriri vechiMoslem nevamwe vari kunyunyuta mubato ravo remaDemocrats. Vari kunyunyuta kuti aiwa vaJoe Biden ngavashandise simba ravo semukuru weAmerica kumanikidza Israel kuti iregere kuramba ichiuraya vanhu vasina mhosva, vana vadiki nemadzimai, uye kuti iise zvirango kana kuti maconditions pamari inotumirwa neAmerica kuIsrael ikoko iri kushandiswa kuendesa zvombo nekuurayiwa kwevanhu.
Avanga vari vanongorora nyadzo zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana kuipa, pana kuipa. Iye jobu chikala zvaanofunga kuti kufoma pati yake ngaafome, but pati yake hakuna kwainoenda. Unongovenga chamisa kuti wanga asingauye kuzomuona, anga asingamutsigiri, waida kutsigurwa pachii bhodhi chikala haagoni kutaura. Munhu unongovhotomoka, kanga ana achidzobwa navachamisa kuti usataura uchidaro. Hatikotauri navanhu nezvehondo, hatidai, kanga ana achidzobwa nachamisa. Nokuti akakasumba bhonzi agoni kutaura. Vanhu vanonyengeredzwa vachitaugwa navo zvakanaka. Ende paunonge uchitaura zvakuti panenge pane vavengi padhuzi, saka taura mashoko kuti mangwana azi kusungirei. Kanga ana achidzobwa navachamisa zvataiona kuruvhu kwauye mobulesing lalo waidzobwa nachamisa pakamborotomuka kutaura paizi kanzi ha hatitauri nichidaro. Tikada kuti chamisa amudini, amubereki, amutsvagire mbereko. Ah, sikala ngatikwanire, ngade akararamba ari mujere sazvanhu zvakadaro.
Makadiko vana tanonoka wande, makadii maCitizen zvose. Ndiri kutaura navaWatchman Ncube navatendai biti. Watchman Ncube natendai biti, musazvinetse zvenyu kuti kuda maCitizens anokudai. Kuda maCitizens ndebato, maCitizens haadi bato, maCitizens anoda mukomana. Vanelson Chamisa ndivo vari kudiwa nemaCitizens, kwete imi, musazvinetse zvenyu.
Hava munangagonga vasadaro chokwadi. Isusu vechidiki hatina kana mabasa nekuda kwavo. Iwo vachingoti ndiruda kutongera kufisvika ndafa ndiri papo, vanga vachida kuti titeze mabasa. Hakuna izvezvi zvikatarisisa kwavakaenda kumasvingo musi uno wa21 February vaitaura vachiti vechidiki vari kusumudzira nyika, vari kudi kuratidza kuti vechidiki tiri kugona. Saka ngavati vechidiki nyika inyatsokufamba, zvinhu zvinyatsokuenda kumberi, kwete zvavo zvekuti vanoda kutonga makore anenge kwa Robert Mugabe.
Maswera maswera here mukoma Jonga ana vavazininga. Aiwa, tinokutendai nenhau dzamunotipa, rambai muchingotipa nhau idzodzo. Asi tirei chichemo, pamakatibvisira nhau dzemangwanana apa makatirwadzisa, uye panguva yamunotipa iyi, nguva yekutaura zvatinofunga iyi, nguva yacho ipfupi. Zvimwe zvinodema maita zvokudembura zvakaita sezvekuAmerica kuzva izvozvo hatinei hazvona izvo nazvo zvakanyanya. Asi nekuti nhepfenyuyo inotaura nezvemuno muZimbabwe, saka dei mama tipawo nguva yekuti titaure zviri pamwoyo pedu. Tatenda hangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu mumapazi edzidzo. Vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa, vadzidzi vachitiwo mari dzavari kubhadhariswa dzakawandisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare nhamba idzodzi +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu dzinodzokorora maikwanisa kunge muchinzwa chirongwa ichi pamasaisa atiri kutaura asi pari zvino munonzwa chiri chirongwa chezvimwe zvirongwa zvinoburitswa nevoice of america pamasaisa iwayo anoti 909 am 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi vakoti navanachiremba voronga kuramwa mabasa nemusi wechina nenyaya yemihoro vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vanopiwa chirango panyaya yekuti vakatuka mumwe mudzimai wekurussia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekana nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina chris gande